Nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira sakubva danga mvura chikanga Hobos 1, 2 ne 3, Dreamhouse, Zimta Park, Natview Park, Mushamukadzi, Gimboki ne Federation. Mumwe mugari wekuHobos 2 amai Agnes Msabayana vanoti nekushaikwa kwemvura munzvimbo yavanogara madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura.
Totinetsa chaizvo nekuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura seizvozvi zvitamuka na 4 AM kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusukuru. Vamwe vanenge vachitoda mvura everyday, saka zvinozokonzeresa zvirwere.
Mumwe mudzimai womumusha wegarikai Hlalani Kuhle amai Lina Maunganidze vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime.
Takupedzisa tochera mvura yemuzvirwizi, vanhu vamwe vaakutoimwa, vamwe vaakutoishandisa zvemukicheni. Haisi kubuda tani 7 days tisina mvura.
Mumwe mugari wemuHobos amai Mary Marange vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuru yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose.
Papa nekuti tiri kushupika nezuro tatisati tisitorina kana mvura, bhauza rako rarega kumire kuzasi haritauri kuti bhauza riri kuuya kana kuita sei. Nhasi pamukana 3 kuti tichere mvura mati parunesa pamvura ngaone zvekuita kanzuro yacho kaigadzise zvinhu zvimire zvakanaka nokuti Hobos yese mvura yacho ringoti apo youya apau Hobos 3 chaicho haina kana kutombosvika mvura Hobos 3 yatosvika muzasi makadzikira kuti adi kuti achere mvura yacho naiyoyo.
Vapasimo Chiropa avo vane chibhurani munharaunda iyi vanoti chibhurani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura izvozvo pakuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi. Vachiropa vanoti kanzuro inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza.
Si 1 week mvura iri kunetsa, vanhu vari kushaya mvura yekuisa matoilets yekunwa chaiyo, vaakutongochera muchirwizi chiri panapa dhuze panapa. Dai usiri mugodhi uyo watakacherwa nevakabatsira vakabatsira ndo uri kutombobatsira vanhu, but mvura yacho yatove neshotage yekuti yaakutopera mugodhi. Saka taakutova limited time kuti after kana 4 or 5 hours vouya mapakitsa vakaita line havatomborina, vamwe vakatogarira panapa havana kana chekutomboshandisa. Saka mvura yatinetsa chaizvo, hame kuti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita iri kuonawo sei. Mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana. People are starving nemvura. Please ngavatibatsirewo, ngavatibatsirewo because water is precious. Hapana changa kukwanisa kuita tisina mvura. Please help us. Vekanzuro kana hurumende yacho, please be concerned nevanhu.
Kanzura weguta remutare uye varisa chigaro wekomiti inoona nezvemvura vajohn Nyamoka vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta remutare. Vanyamhuka vanoti kanzuro yavo iri kuita zvose zvainogona kugadzirisa dambudziko iri nekuchimbidza.
Okay, problem takaita best pipe mu 450 meters pipe ino supply Hobos and surrounding area inobva kumatengu. So best yo ya tora time because peiri pacho beko loader yedu aisikwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement. So nesuro takazoita plan takahaya inonzi chikwe escavator ndo takahaya kuti ti try kuti tidi ichere. So tofunga kuti by tomorrow mvura inonga yanomalaiza, but zve tiri kuita for now tank redu reservoir iranga rine mvura. So tiri kumbopota tichivhurira mvura for some few hours manheru kuti vanhu vambone yekuchera yekumbomwa then tovhara.
Vanyamhuka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino. Munyori weguta remutare vajoshua Maligwa vakaudza mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru 400 vari muguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.